manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 1 2024 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu. Reserve Bank of Zimbabwe yotarisirwa kuparura imwe mari itsva svondo rino chipanga mazano chayo chichiti
hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolice makers angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezo
asi vamwe vanoti chakachenjedza ndio chakatanga nekuti
adikone zvikune magold coins akapetwawo hapana anozoda kutaura kuti magold coins avapapi zvii zvakaitika nezvazvo saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande
tichakupai zvabuda mumitambo yecastle premier soccer league Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa svondo rino kuparura imwe mari itsva inonzi structured currency kutsiva dhora remunyika rave kutatarika zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapawo kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya.
Zvatimirire senguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo kuitira kuti nhaurwa idzodzo dziinde kunozadzikiswa. Kubvira mukuru wenyika achititaurira kuti pane zviri kubikwa nemubati wehome yehurumende achitaurazve kuti pane zviri kubikwa tikataurawo isu kuti tangatichibika gwaro refambiswa kwemari yenyika remonetary policy soupfumi hwenyika saka nguva ndiyo yaakusvika nguva ndiyo yasvedera asi ndinoona zvakatidzekerai zviri kuuya
vamwewo vari kuti havaone paine chinochinja vagwanyanya kana pasina kuchinjwa nyaya dzezvematongerwo enyika nekubatwa kweupfumi munotiwo kudini mashoko akadai
ndingati nyika yoga yoga pasi pano ine matongerwo akasiyana siyana kune dzimwe nyika dzinotova nematongerwo nenyaya dzepolitiki dzinotosiririsa zvakanyanyisisa kudarika zvamuri kufunga kuti zvingava zvakaipa asi nyika idzodzo dzine mari yadzo iri kufamba zvakanaka
ko vamwe vari kuti mari iri kutaurwa iyi kana kuti structured currency haisi pamutemo hapasi kuteedzerwa murau kuti inge ichiparurwa
yambovapo here mari yacho iyoyo handioni vanhu vanomhanya vachitaura zvakawanda kumberi chavanonge vachinyanya kuda kusumudza mhepo kunyika kuti chingatibatsira chii hapana zvazvinotibatsira nekuti hatishati tava nemari iyoyo munoti vanhu vakapata here havazivi zvavanoita here handione vanhu vakatya utungamiriri vedu vachinosvika pakunopusa pakudaro saka chizipaiwo nguva yekuti tigogona kuona kuti zvii zvatakagadzirirwa tozvipa nguva toona kuti zvese zvatinotyira izvi zvinhu zvatinofanira kutyira here kana kuti ndezvekutochiyawo nhando. Saka ndiri kuti inini hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolisi nekazi angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezvo.
Avo vanga vari chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi radhakarerekera, Blessing Zulu abatawo Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions.
Maonero angu ndekuti zvinotatsikuti hazvinatsi kujeka kuti structure yacho yakamira sei. Asi pavarenga tichoverenga uchifollowa social media nemama media houses tokunzwa kuti 1 renga riri backed ne gold, number 2 renga riri futi backed nema US dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinonetsa kuti tinatsi kuzvitsana kuda kuti zvoda zvinhu zvibira pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi izvozvo tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed.
Munga jekesa here ipapo?
Bondi noti retiri kuona maratije retiri kuona maudzirwo atakamboitwa parakaitwa namama Nguzhi katanga taudzwa kuti rinenge riri backed neloan yemaUS dollar inobva kuExim Bank. Saka hatizivi kuti zvakazofamba sei. Tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakaitwa yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence, nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa ndezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold zvacho nyangwe izvozvo hatikone zvekune magold coins akakapetwawo. Hapana anozoda kutaura kuti magold coins ava papi, zvii zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande. Saka pakaita zvokuita sekuti chamuhwande muhwande ndozvoita kuti vazhinji vazotorawo mari yavo vese pasi pepino, nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu zvi ndezvedambe here kana kuti zvishuwashuwa ndezvekuti nyika iende mberi.
Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Mahembe?
Moza nyaya dzemari ka zvinhu mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari. Pakatanga kucherwa butter trade ndobva kwakashata mari dzatava kushata mazuva anoizi. Nyaya yemari haifanira kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodika nadokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank. Zvaizvo kuti reserve bank haifanira kunge ichibunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero, ndozvoita kuti zvinyaya kukanganisika. Saka nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano na kuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebank rani. Pavangodira kuti vatore mari vongonokurawo vodidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvairizvi.
Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vange vari parunhare kuCape Town, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzi vana kubva kuEzekiel Guti University vari kumirira Zimbabwe mumakwikwi makuru eThe Philip Jessop International Law Moot Court Competition, ayo anozivikanwawo nezita rekuti Jessop Moot, ari kuitirwa muno muWashington DC. Vadzidzi ava vanoti Aquila Moyo, Trish Fende, Takudzwa Nashe Chinyemba naTadiwa Chipunza, uye murayiridzi wavo anova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reLaw Society of Zimbabwe pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba. Makwikwi aya anotora vadzidzi kubva kuzvikoro zvomutemo zvinosvika mazana manomwe munyika dzinopfuura makumi mapfumbamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe ari mumakwikwi aya, muzvare Trish Pende, kuti tunzwe zvizhinji.
Makati zvenyu hama neshamwari, zita ndinonzi Tadiwa Nashe Trish Pende, ndinobvawo kuHarare, ndakamirira chikoro chinonzi Zimbabwe Ezekiel Guti University.
chaita kuti muuye kuWashington DC kuno kuAmerica chii?
Chaita kuti tiuye kuno kuWashington DC ndechekuti tine competition yatiri kuita kuno kutakamirira Zimbabwe. Competition yedu ndeyekuita nezvevanhu vanenge vasina kwavanonzi kwavanobva. Vasina nyika yavanonzi ndiyo yavanobva, ndiyo zvatauya kuzoita kunoku. Tiri magweta ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Tichiuya tichizokompita, tichipawo umbowo nemutemo nezvekuenderana nevanhu vanenge vari stateless.
Zvakatanga riini zvirongwa izvi kuZimbabwe kuti muuyewo muchipinda mazviri kudai?
Isusu takaregister last year 2023 ndopatakaregister kuti tikwanise kuuya kuno kutikasubmita mamemorials edu and tikazofinaliza kutransport nelogistics dzedu bisiye kuti tikwanise kuuya kuno.
Saka ndeke kutanga here kupinda mumacompetition amuri kutaura?
Pane zvinhu zvinoenderana nezve stateless ndeke kutanga kuya kuno kuWashington DC paPhilip Jessup.
Saka chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Takatarisira kuisa Zimbabwe pamepi yedu, takatarisira kuuya ne trophy yacho kuaratidza kuti zoni tine maAfricans but tinogona mutemo and ndozvatakatarisira kuuya nazvo izvozvo.
Mune mashoko amungapewo mwanasikana wechidiki ari kumusha anokutarisa yachiti kana ndakura ndoda kuzoitawo izvi?
Ndinazvo. Mwanamusikana, simuka ushande sevamwe. Usazvitarisa nekuzvitarisira pasi uchizvishora uchiti mwanamusikana. Unokwanisa kuita zvinoitwawo nevakomana.
Avo vange vari mumwe ari mumakwikwi Jessup Moot muzvare Trish Pende vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari muno muWashington DC. Nasi vatende vakawanda vabatana neveruzhinji pasi rese kucherechedza zuva reEaster Monday rinozivikanwa nevamwe kuti Easter Tide kana Easter Time. Rinova zuva rinocherechedzwa mufuro wekutanga kutevera svondo yeEaster Sunday panocherechedzwa kumuka kwaJesu Kristu kubva muvakafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvechitendero vari mufundisi wekereke yeShepherd House United Methodist Church kuDurham, North Carolina, muno muAmerica, Reverend Johannes Gumbo kuti tunzve maonero avo.
Chokutanga chandoda kuti tibatsirane zvikuru vatendi vedu vekuAfrica. Tinonyanya kuwanzisa zvomweya manhengi torasa inonzi understanding and general knowledge. Kungonzwisisawo, kungoverenga Bhaibheri usina kuvhara musoro wako kana pfungwa dzako kana mwoyo wako kuti unyatsonzwisisa uchienderanawo nemugariro watinoita sevanhu.
Iri zuva iri tingada kutanga kutsvaga kuti rinoreva kuti kudini kumutenderi wanhasi Easter Monday.
Easter kana takaitarisa inotirangaridza. Chokutanga, inotirangaridza handiro zuva chairo chairo ratinoti ndiwo musi wakarovegwa Jesu, watati kutocelebrata ipapapa. Chirangaridzo, tofanira kunzwisisa izvozvo. Chirangaridzo chinotirangaridza zvakaitika. Saka chandiruda kuti ndichitsanangura nenyaya yezuva remande kana kuti romuvhuro mumasure mukuroverwa kufa nokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndechekuti tinofanira kunzwisisa kuti kana tichirangarira zuva romunhu akafa, kunyange akafa vanove ihama dzedu vokurova makuva, chinokosha handi zuva racho, chinokosha ndiye wacho watiri kurangarira kuti wakafa zuva iroro. Kazhinji tinokanganisana namazuva, mozoona machechi mamoti sitopinda nesavadha mamoti sosvondo inokosha, vamoti simuvhuro unokosha. Tarasika kuti chatofanira kutarisana nacho chaicho ndechipi?
Vari kuicherechedzawo sei Easter iyoyi tichitarisa kuti kupenderwa kwayo zvanhasi izvi?
Ndingati Muno muAmerica mune vanhu vakawanda vanotenda zvakasiyana siyana. Vamwe vaiita zvamazaya anenge akapendwa pendiwa. Zvenyu zvekuti vamwe vanotenda kuti izuva reEaster Jesu wakafa kazudini vanabasa nazvo. Vamwe vanenge vachidzinganisana vachiviga mazai it's marketing day kwavari. Tengesa mazai avo nezvinhu zvavanenge vakagadzira. Saka Easter kune vamwe yakato replaceswa namazai. Zai racho rinonzi rinokandigwa neshuro. Nabani hakuna tsuro inoita mazai. So there is a lot of things which goes on. Vamwari vaitoitawo mapati avo. Toda kutenda Mwari kuti isusu paShepherd House takave neEaster yakanaka yatakakoka vakawanda kubva kunzvimbo dzese kuti tiuye tizongonamata Mwari tichikurudzirana semhuri.
Avo vange vari nyanzvi yezvechitendero vari mufundisi wekereke yeShepherd House United Methodist Church kuDurham, Reverend Dr. Johannes Gumbo, vange vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, na Evans Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti mauto enyika yavo ari kuzoenderera mberi nokurwisa guta reRafa iro rakapotera vanhu vemudunhu reGaza vakawanda. Asi urongwa hweIsrael uhu huri kushorwa zvikuru neAmerica, United Nations nedzimwe nyika dziri kuti zvinopinza upenyu hwevanhu vakawanda kwete vechikwata cheHamas chete. Kunyange Israel iri kuvimbisa kuti vanhuwo zvavo vasaurayiwe, hapana urongwa hwakajeka hwekuti izvi zvichaitwa sei. Izvi zviri kuuyavo apo Israel yabhomba nendege chikwatara cheAksa ndokuuraya vanhu vana nekukuvadza vamwe gumi nevanomwe, zvashorwa neWorld Health Organization. Mutiwini wekuNigeria ane mukurumbira zvikuru Akin Rodai Samuel nasi atiwira zvinhano zvakareba zambuko reThird Mainland Bridge kwemakiromita gumi nemaviri. Izvi zvaitirwa kudzidzisa vanhu nezvedambudziko rechirwere chepfungwa, sezvo vanhu vachishandisa zambuko iri kusvetukira mumvura vobva vazviuraya. Sangano reWorld Health Organization rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwenhomba yekolera panguva iyo chirwere ichi chiri kupararira munyika makumi matatu pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Chirwere ichi chabata vanhu bhiriyoni rimwe chete pasi rose. Sangano reInternational Coordinating Group on Vaccine Provisions rinoti gore rapera kwaidiwa nhomba mamiriyoni makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 million, asi kwakagadzirwa mamiriyoni makumi matatu nematanhatu kana kuti 36 million zvopa kuti vanhu vadonedzerwe nhomba kamwe chete kwete kaviri sezvinokurudzirwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 636 vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira kuChegutu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Nhomba yekudzivirira chirwere cheCholera inogadzirwa as the order. Hakuna masupplyers vanogara varinayo yakaitwa matutu matutu sezvimwe chirwere. Nekuda kwekuti chirwere cheCholera hachisi chirwere chinenge chichitarisirwa kuti chinge chiriko kumakore ano. Saka kushayikwa kuri kuitwa nhomba iyi hazvitishamise. Zvinenge zvakakosha kuti senyika tinge tiramba tichisimudzira mabasa ewater sanitation and hygiene. Vanhu vanofanirwa kuramba vachipiwa mvura yakachena, marara achitakurwa, nhau dzezvimbudzi zvichigadziriswa. Nekuda kwekuti nhomba yeCholera inongosidzira kana kurerutsa dambudziko. Haisi nezviri bhuneti yekupedza Cholera. Cholera inotopedzwa nenhau yekuwanisa vanhu mvura yakachena,
nenauye utsanana ndochete zvinokwanisa kupedza korera. Vaccine i short term measure, nauye nhomba iyoyi i short term, haisi a permanent kana long term measure.
Muri kufarawo here nezviri kuitwa muZimbabwe kuedza kudzidzisa vanhu nezve chirwere chekorera ichi, nekuti takaonawo vamwe vanotsigirwa neWorld Health Organization vachifamba kunzvimbo dzakaita sana Mbare vachitaura nevanhu. Muri kuona sei urongwa hwachewo?
Urongwa hwekupa vanhu dzidziso tiri kuona huri kuramba huchienderera mberi, asi urongwa ihwohwu dai tikaramba tichidzidzawo zvekare pane zvakaitika makore ekutanga tanga echirwere cheHIV AIDS. Apo tiri kureva kuti taiona mashoko ekushambadza achiitwa pese pese uye nenzira dzakasiyana siyana, angava ari mapamphlets, angava ari mabillboards, angava ari manewspaper, materevhizheni, dzidziso yaiwanika pese pese. Saka ndizvowo zvimwe chete nechirwere chakaita sekorera. Vanhu ngavawanise dzidzo nechero nzira yakaita sei nemitauro yakasiyana siyana kuitira kuti tirambe tichidzivirira zvirwere izvi, nekuda kwekuti prevention ndo yakanyanyokosha muchirwere chekorera. Ngatichidzivirirei tisatombofa chakaitika. Saka hongu tinofara zvedu nemamwe mabasa ari kuitwa rehurumende ekupa vanhu dzidziso, asi mabasa iwawo ngaarege kuramba achiti akamboitwa ombomira. Ngaaramba ari mabasa anoitwa achitagetawo zvekare nevana vezvikoro nevanhu vemakereke.
Ko iye munhu angazivawo sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu anenge achiita manyoka anoita sounge pane kunge mupunga uyauya. Vamwe dzimwe nguva vanenge vachiti zvese manyoka kuchaya uye nekurutsa. Saka ukaona uchiita manyoka anoratidza kuti kunge ane mupunga uya, izvozvo isaini yekuti ingangodaro iri korera. Uye manyoka acho anenge achiitika zvakanyanyisa, not the usual manyoka atinoziva, uye achisanganisa naiko kurutsa, kupera simba. Saka izvozvo ndo zvimwe zviratidzo. Ndosaka tichiti kana munhu uchinge wangofungidzira kuti unenge une korera, unofanira yatinoti salt and sugar solution, kuitira kuti usarambe uchirasikirwa nemvura yakawanda mumuviri usati watombosvika kuchipatara. Asi chikurudziro huru ndeyekuti mhanya kuchipatara nekusimbidza, nekuda kwekuti chirwere chekorera kune njodzi yekuti munhu anorasikirwa nemvura yakawanda nenguva pfupi pfupi, izvo zvinoita kuti munhu akwanise kurasikirwa neupenyu.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, tiri kutarisa nezveurongwa hwekuedza kubvisa simbi dzezambuko reFrancis Scott Bridge rakadhumwa nengarava inotakura zvinhu rikanyura murwizi rwePatapasco huri kuenderera mberi muguta reBaltimore muMaryland muno muAmerica. Vanhu vatanhatu vari kufungidzirwa kuti vakafa pakaondomoka bhiriji iri. Umwe mitumbi miviri chete ndiyo yabudiswa murwizi. Hurumende yava Joe Biden yapa Baltimore mari inosvika mamiriyoni matanhatu kuchenesa zambuko iri kuti ngarava dzitange kufamba, asi kugadzira zambuko iri kunoda mari inosvika mabhiriyoni maviri emadhora. Hapana kuwirirana pakati pemaDemocrats nemaRepublicans ari mudare reparamende kuti Maryland yobatsirwa here nemari iyi. Gavhuna wedunhu iri vaWestmore vari kukurudzira kuti mapato maviri aya aite nhaurirano kubatsira dunhu ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Isaac Mwase, vanova mufundisi wekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore.
Pane zvino tinonzwa kuti pane crane yakauya, imwe yemacrane mairi anokwanisa kusimudza zvinhu zvinorema zvakanyanyisisa. Crane yekutanga yakasvika, saka vakuita basa rekuti vapise simbi neconcrete yanga iri pabridge. Iyi yakawira pangarava iyi zvakare ikawira muchannel inosvika kuport yeBaltimore. Saka vari kuita basa racho. imwe kreni iri kutarisirwa kuti inosvika muvhiki rino kuti basa racho riitwere kuti vavhure nzira inosvika kuBaltimore.
Bridge iri rakakosha zvakadini, Reverend Mwase? Rakakosha zvakadini kudunhu reMaryland uye nekunyika zvayo yese?
Bridge rinokosha zvikuru kuMaryland nekuti bridge ranga chikwanisa kuti ngarava dzakakura dzive dzinosvika kuport yeBaltimore. Port yeBaltimore iport yanga ichigamuchira mota zhinji dzinotengeswa muno muAmerica. It's the number one port yekugamuchira motokari munyika ino. Vanotaura iwo vanoziva kuti almost $4-5 billion dzanga dziri muekonomy yanga ichigadzirwa kuport yeBaltimore. Saka rinokosha zvikuru sa vanoti zvuru makumi gumi neshanu 15,000 yevanhu vanga vachishanda kuport yeBaltimore. Zvakare mabasa amwe akabatana nevashandi vemuport vanotaura iwo kuti it's more than 20,000. Saka iBridge ranga rakakosha zvikuru sa kuekonomy yeBaltimore, ekonomy yeMaryland, ekonomy on the East Coast yemuno muAmerica.
Ava vanga vari Dr. Isaac Mwase, vanova mufundisi wekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore, Maryland, vanga vari kuBaltimore kwakare muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndi baba washamiso. Ndinoda kuti nditaure nemunhu uyo anonzi Gwanyanya. Gara achingotaura makore ese kubva tichimuziya, anongotaura zvisina nebasa rese zvenyaya yemari dzemuZimbabwe. Kunyange zvedu tisina kuenda kuchikoro, but ameno uyu kuti chikoro chake akapasiswa zvechirudzi. Nekuti medzi dzake dzaanotaura achingogara achingokomenda mari chichinjwa makore ese, tinongomunzwa achiti mirai muone iye zvizvi plani yaitwa yaakushanda, kungoti vanhu havamiri, but mirai muone mazuva mashoma shoma zvinhu zvatochinja. Saka chiri kuchinja, zvichachinja rini? Each and every time unongoudza vanhu kuti zviri kuita, plani yarongwa iri kuita, plani yarongwa iri kuitwa, isina musi wainozombosvika. Takatanga isitiri vakomana ezvinezvi tataa nevakwasha uchingotaura purani kuti inoita ichifoira, inoita ichifoira. Vakomana, kana musina chamunoziva, ipaiwo vamwe mukana. Nyika isiye munhu wani, nyika isiye bato rimwe chete.
Anozi mao veterani akapusa. Mao veterani akapusa ndoo vanhu vakapesera kupusa kupata. Kati kupusa zvitonga tatiko kuti atitsonzi wakapata. Ndaa vanhu avo kao ndoo vanhu vakarwira nyika, ndoo vanhu vakasunungura nyika. Asi nhasi uno vanongoshandiswa, vashandiswa kupiwa $90 pamwedzi. Munoona zvine musoro here maofetera murikuitwa izvi?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochingokupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Bikita Minerals 0, Dynamos 1, Highlanders 2, Tel 1 0, Herentals 0, FC Platinum 1, Simba Bora 2, Wange 0, Ngezi Platinum 1, Manika Diamonds 0, uye Blawayo Chiefs 3, Yada 1. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tichange tichikurukura nezvechirwere cherukurindi kana kuti TB. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Reserve Bank yotarisirwa kuparura mari itsva yestructured currency svondo rino. World Health Organization yoshishikana nekushayikwa kwenhomba yekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.